A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 13th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the inflammatory remarks that have been made by some South African officials, which some people view as inciting xenophobic attacks on foreigners.
Just this week, ANC official and Gauteng Premier Deputy Makura accused the foreigners of certain crimes as well as crowding the country's hospitals.
Makura's comments follow that of the Health Minister Aaron Motsoaledi, who also accused the foreigners of clogging the health system, while a former deputy police minister accused them of committing the majority of crimes in Johannesburg.
Johannesburg Mayor Hermann Mashaba is also on record as having made comments that put foreigners and locals at loggerheads.
All this comes at a time when South African President Cyril Ramaphosa has thrown his weight behind Zimbabwe government, even pledging to canvass for the lifting of targeted sanctions on ruling party members.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
A live talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday, Jonga.
Ongu Chris Gande, ndiye mwangu andina emuno, se nguwa jinji, musuwe chitatu pachirongwa chedu, chinotarisa zviri kusangana nevana wa Zimbabwe wari kunze kwenyika. Asi tokuye uchidzai kuti chirongwa ichi hachina kungonangana nevari kunze kwenyika chete. Kana vari muZimbabwe, tinokudai kuti munge muchipinda muchirongwa nekuumba chirongwa. Nasi tiri kutarisa nezvemashoko anonzi ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru vezvematongerwo enyika muSouth Africa. Tinoziva tose kuti mazuva mashoma apera, ndingati nemusi wemuvhuro, pane mumwe mukuru webato reANC vaDeputy Makura vakapomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Mosva dzachinzi dziri kuparwa muSouth Africa dzakawanda ndo vari kupara mosva idzodzo. Pamusoro pazvo zvikanzi vari kuzadzawo zvipatara vachipedzera mishonga zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vatiri kutaura vaDeputy Makura ndivo vatingati mutungamiri kana kuti prime minister kana kuti tingati vanomirira dunhu reGauteng muSouth Africa vari vebato reANC. Zvinoteverawo zvakare mashoko anonzi akataurwa negurukota rezveutano ekuti vanhu vekunze vari kupedzera zvisarwa zveSouth Africa mishonga. Mashoko haasi matsva, gore rapera takanzwa pachitawo bowa bowa mushure mekunge vanomirira Johannesburg, mayor weJohannesburg vaHermann Mashaba vari webato reDA vataurawo zvimwe chete kuti zvizvarwa zvekunze ndo vari kunyanya kupara dzimhosva pamwe chete nekutengesa zvinodhaka. Zvino vamwe vakutya kuti mashoko aya anopedzisira asimudza nyaya dzekurwiswa kwevabva kure, inonzi xenophobic attack. Tagara tichiona kuti zvinoitika muSouth Africa nguva zhinji. Vamwe vari kusimudzawo muromo wekuti vezvematongerwo enyika vari kushandisa nyaya iyo yevabva kure kuti vanga vachitsvaga rutsigiro, nekuti South Africa yakatarisana nesarudzo dziri kuitwa muna May muna Chivabvu. Ndo zvimwe zviri kutyiwa nevana veZimbabwe kuti makore mazhinji nguva yakada kudai izvi vanhu vekunze vanorwiswa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Asi zvese zviri kuitika paine tarisiro yekuti Zimbabwe neSouth Africa dzisimbise kudyidzana. Takazviona nemisangano yanga ichiitwa yakazopetwa nezuro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisangana nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa muHarare vachivimbisa kunge vachisimbisa kudyidzana kwavo. Takanzwa vaRamaphosa vachiti vachaita pose pavanogona nenyika yavo kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muZimbabwe zvinge zvichibviswa. Saka zvese izvi zviri kuratidza kuti nyika mbiri dzine kuchidzana kwakasimba. Hazvizotarisirwe kuti vematongerwo enyika vange vachizoshandisa zvematongerwo enyika kutsemura ukama huri kuumbwa uhu. Saka ndonyaya yatiri kuti kurukure, Chris.
Yebo chonga, valaleli linga lichona njani lapo elinga likona. Siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwembiko evela kuziphathamandla ezijiyeneyo zikahulumende weSouth Africa abanye abathi zingazitshotshozela ubudlwangudlwangu obuqondiswe kwabo kuza ukuthiwa ngesilungu yi-xenophobia. Ye, siyabona ukubana kule siphathamandla se-ANC uMnumzana David Makhura ophume kumabonakude sithi yena abantu bokuza lapha yibo asebegcwele kakhulu besenza ubudlwangudlwangu ukutshontsha lokunye okunjalo asebegcwele njalo ezibhedlela. Okwezibhedlela kukhulunywe ngumphathintambo wezibhedlela othi yena wezempilakahle othi yena ezibhedlela lapha sokugcwele kakhulu abantu bokuza. Ye, minengi imbiko esiyasizwe, siyazi kubana lo mayor wedolobho leJohannesburg la esesike samuzwa ekhuluma amazwi afana lalawo. Siyabona ukubana konke lokhu kwenzakala, kodwa umkhokheli weSouth Africa, umongameli weSouth Africa, umongameli Cyril Ramaphosa usethe yena, hayi mina iZimbabwe ngizayincedisa ngawo wonke amandla ami ukuze iphumelele. Kodwa sikhangela nje ukuthi kuphuma imbiko yona le ngapha eceleni sisizwa ukubana abantu bangani abaphathekanga kahle ngamazwi eziphathamandla zikahulumende wele South Africa. Yiko ke sixoxa ngakho lamhlanje. Ye, sesilayike ecingweni omunye ozasiphathisa lamhlanje kuhlelo lwethu, umhlonitshwa esilaye uMnumzana Solomon Socks Chikowero, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Global Zimbabwe Forum okhona le South Africa. Siyakwamukela kuhlelo uMnumzana Chikowero.
Ngiyabonga baba, linjani khonapho?
Hayi, siyabonga thina. Ye, sixoxa ke ngodaba lwamazwi eziphathamandla zeSouth Africa ezibalisa uMnumzana David Makhura, ukhona njalo lo Mnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo wezempilakahle. Sike sezwa njalo lo Mnumzana Herman Mashaba, yena engumeya, ekhuluma abathi bona kungatshotshozela i-xenophobia. Ungasitshela ukuthi wena kuyini elikuzwayo khona ngapho eSouth Africa ngembiko yonale?
Ngiyabonga baba. Mengipela ngempela inkulumo yaka David Makhura ayiphathanga kahle amaZimbabweni amaningi lapha eSouth Africa, ngoba ngokukhuluma kwakhe uthe masibona nendaba zokwenza ama-drugs, kutholakala ukuthi ama-Nigerian yiwo aphambili kulu dawo lolo. Masibona indaba zobugebengu wama-robberies nokudubulana kwabantu, sibona amaZimbabweni akhona. But wathi hayi, but angikhulumi nendaba zokuthi angithi i-xenophobic. So abantu bathi hayi, wena uyakhuluma indaba yokuthi ama-foreigners yiwo ayenzi ubugebengu, but awukhulumi nokuthi ama-South African nawo ayenzi ubugebengu. Singathi okay, asihambeni emajeli siyobona ukuthi kumajeli kunobantu banjani. Sibona ukuthi abantu bakhona abanengi ama-foreigners yini, kumbe abantu be-South Africa. Sizothola ukuthi abantu abe-South Africa yibo abanengi kumajeli, but uMakhura uthi ama-foreigners yiwo ayenza ubugebengu. So abantu beZimbabwe, abantu ababuya phandle kwa-South Africa akubaphathanga kale, ngoba kuzoenza kuti kube nokuti abantu ve South Africa vabone kuti tina hitisileti problem ve South Africa kube ne problem ye xenophobia.
Ai kwezvakala jonga
vachikwero nyaya tiri kukurukura ndiyoyo mungatsaurira vateereri pane nenguva kuti zvii chaizvo zvamakanzwawo imi zviri kuitwa zviri kuitika muSouth Africa tichinzwa vezvematongerwo enyika
chakaitika jonga ndechekuti pakataura vaDavid Makura vanhu vakatanga kutarisa kubva kumasure kuti vaDavid Makura havasivo vakatanga kutaura nyaya iyi. Kunyange vaDavid Makura vakamanyira kuti I'm not xenophobic in his words, vakatavanyira kuti handisi xenophobic asi kuti maforeigners tikatarisa manigerians ndo vari kuita zvemadrug mazimbabweans ndo vari kuita zvemaarmed robberies, vanhu hazvina kuvabata zvakanaka nekuti kana zvoinda kuvanhu vari mudzimba zvinogona kuti vanhu vatange kumukirana vatange kukurwisana koya iya inonzi xenophobia. Saka vanhu vari kuti semaleaders kunyange vakataura in good faith, kunyange vakataura saleader ari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe, pavakazvitaurira nemataurira avakaita hazvisi kubata zvakanaka vanhu, kuti vanhu vaakutotya kuti vanhu vanogona kushandisa mashoko avaDavid Makura, mashoko avaHerman Mashaba, mashoko avamutwanedi nemashoko evamwewo ekuti vanhu vekunze ava ndo vari kuuya vachidi vachifara mhosva, asi vasingatarisi kuti ko tikaenda kumajere kwacho vakambowanda ndevapi kana muchiti vekunze ndo vari kupara mhosva, vakambowanda ndevapi vari ikoko havasi kutaura nezvazvo.
But looking at these statements, Mr. Chikowero, this is not the first time that we have heard about this. I think at one time there was also a high-ranking tribal leader or a community leader who also was accused of raising these issues. What is it that almost every year these issues are raised in South Africa?
I don't think it's almost every year. I think it's whenever we are towards elections. The way I see this, whenever we are towards elections, be it be municipal elections or national elections, these sentiments do come through. So in my own view, I think it is a way of what we call campaigning gimmicks. When they are campaigning for elections, they want to bring something that can make the locals more locals than the nanny locals, and that becomes a promise to say, I think we need to deal with this promise after we have won the election. So in this case, what they are saying is foreigners are a problem in terms of criminology. Foreigners are the ones who are swarming our hospitals. So I think what we need to do is we need to make right this or to get rid of them in one way or another, even though in terms of the health sector, David Makura put a proposal to say he would like to see where by the government would be going to those governments which have got people in South Africa to say, can you help us with to settle the bills of the hospitals. But he did not say anything about the drug dealers or the armed robbers, which he accused that the foreigners are the ones who are in the forefront. But what we are questioning is when there is a end result, there is a measurement. We measure that by the number of people who are in prison. If we go to prison, is it true that these are the real criminals or the only criminals or the major criminals than the locals? So I think whenever we are going to for elections, the politicians who after or utter these words in order to do a campaign strategy or campaign gimmick.
Thank you so much, Mr. Chikoero. Please do stay online. Chris, nyairi kutaurwa na mkoma iyo. Ndiyo anzi, bando ya nyosanga ya nidambu ziku iro riri. Nguwa inenge ya nangana ne Sarudzom, South Africa. Ndo pano simuzwa nyairi ziku nziwa vakure. Waru kukanganisa jino, wano ba, wano itashe, kutengisa jino daka. Nejimwe shakadaro, taka mwuzwa kuchinzi, wamwe. Waito pomeru wa mosha ziku nzi, wano tora jiwakwa, mjohansbeg wa chita shavo. Atisiyo kuti jiwakwa isha, jitere rwerezo kuti kanzirino na kuti, ako chator wa sei jiwakwa ichi. Ndo nyairi na Chris.
Yes, so Mr. Chikoero, why is it that this happens before elections when we know that Zimbabweans or some Zimbabweans also vote in South Africa?
When you look at the number of Zimbabweans that vote in South Africa, is quite a minimal number. To them, it doesn't. I don't think it matters. But you know, with a voter, what counts is a promise. So what you promise to the voters is what makes the voters to vote, so that after they vote, they would want you to execute that promise. So if you put it in a way that it looks like a promise to say, after we vote for this, for you, you are going to deal with this problem, they will vote for you. What happens after elections, it becomes another thing. So, yes, there are some Zimbabweans who are citizens in South Africa, and those they vote, and but I don't think they worry too much about them, because if you read how many, if you count how many are they are a minimal number as compared to undocumented or those with documents which does not allow them to vote in South Africa.
Thank you so much. Please, ramba nyimuri pa runare mkoma. Chris, na Pastor Richard Moyo, chizora che Zimbabwe, vanogara mu South Africa. Tino gamchira muchirongwa chedu, Pastor Moyo.
Makati iko baba kandimiri, nemuri yose Zimbabwe.
Tiri wapenyu, ndofunga muri pedyo ne radio, saka tiri kunzwa phone iri kubva yaita feedback.
Okay, ko izvo zvakamira sei?
Ya, iri kunzwikwa radio, iri kunzwikwa pane interference.
Oh, regai ndisiduruke. Okay.
Eh.
Okay. Oh. Zvasei.
Ya, iri po interference. Regai timbonzwa kuti tinokurukura nekuti iri kubva yaita feedback. Asi
okay, regai ndibude.
Yeah, that's what I'm telling him. Okay. Hello.
Yes, makadiwa.
I was trapping, but the noise is still there. The feedback is still there.
Okay, regain the.
Can you lower the volume?
Yeah. Yes, yes, Nana, I'm going to hear the radio so that static interference. Imi, muri mu South Africa, can you tell us how Zimbabweans are feeling, or what's the position now after these pronouncements by some politicians, and some of them, they are leading politicians in South Africa? So that you cover all the three languages, the three major languages. Okay, taura yenyu ne rurimi rwa muri kuda, all right.
Okay. Now ipo ndiye kuti regai nditaure nawo iripo ndiye kuti chimiro chiri kunoko, chimiro chinorema kubva mazuva zvakangotaika, but zvisine zvazvo ati tinongo soko kuna mwari nokuti ndo vanoziva nokuti nauri kundiye kuti matinofamba muruzhinji wevanhu ruvengo rwagara rwakangosimuka zvavo, like mukaenda marengi vazvaro zvemuno pachazvo izvo pachazvo zvitori neimwe enga yakakurisa nenyaya yezvaro zvekunze, mhurika zvikangoza zvekunze zvitongofunga kuti vanhu ava vanhu vakaipa zvikuru. Ukaenda kana kumabhazi kumatekisi, nenyaya yekuzvitima kunonga kuno ruzhinji uko kunova kunorema zvikuru, zvokuti vanhu vanenge vari ikokoko vanotozama kungoti ezinonda svika kumba. Saka chimiro icho chimwe chakaipa, nhau iyi yakabvira kudhara kana muchirangira pakambotaura mambo wechizuru ya King Zwelithini vaitora nekafa zvakasumudza ruvengo kanyanya sakurorama kuvazviyavo zvekunze zviri mukati menyika ine South Africa chitori chinhu chatirangati tinatova dambudziko hombe chairo pakuona nepakurorama nekuti mumalokesheni vanogara malokesheni ndio mune dambudziko hombe rakanyanya nekuti ruvengo zvichiwa hwanyanya hausazvivengo wakamira mushe kana makatira South Africa kuzvipatara ukatombosifamba tichindoona pava vakatomboiswa ode kuti zvazvo zvekunzi zvifauri zvizotanga kurapwa na 1 o'clock kotangwa zvemuno saka chiri chimiro chimwe chimiro chinotyisa chinotambudza kurarama kumusouth africa but zvisinei zvazvo zvinhu zvatinongoiswawo kuna mwari kuti ndovanoziva zvakafanaka nekumatenet vivi kumatenet kunobatsira vanhukadzi kune dambudziko hombe chairo nokuti vanonge vachitukwa vachisoropodzwa namanesi acho saka kurarama kumusouth africa zvibva pakataura premier David Makura pari kubhabhoza ari kufamba nemapurisa vachisecha zviri kuitika mumacommunity kana mukati mebhazi saka iyo nguva zhinji vanonge vachingopomera zvavo zvekunze ndo zvine dambudziko ndo zvoita zvose saka zvimwe zvimwe zviri kubata vanhu vakawanda nekuti karaitofamba mukati meruzhinji notongonzwa chiri vanhu muno vacho bhozi vanhu vana vemuno vachavo vakatogumuka kudhara ka vachitonzwa kurova vachitodero vanotonyatsa kutofara saka zvimwe zvatinongoiswawo kuna mwari nekuti anozivi takatibvisa kunyika kwedu inhau yematambudziko akasiyana siyana saka chere zvingadero zvazvo
Thank you but ndofunga madzokera pane radio pai because interference iye inenge yadzoka regai toona tingapagadzirisa sei but thank you so much please do stay on the line Chris that's Pastor Moyo Pastor Richard Moyo is saying that this is not the first time that high ranking people have made these statements. He talked of King Zwelithini and I remember in 2015 the king made this or was allegedly quoted as having said these statements, but I think he refuted them, if I'm correct.
Yes. Jonga, he, you know, that was a very big fallout. Yeah, it's one of those things. So we go back to Mr. Solomon Chikoero. Mr. Chikoero, are you there?
Yes, I'm here.
Yeah, so we see all this comes in the background of the Zimbabwe-South Africa bi-national conference in which the South African president has pledged to help Zimbabwe. But at the same time, we have these officials making those sentiments. What's your take?
You know, politicians will always be politicians. And in most cases, what politicians say is very opposite from the reality. Remember during the Davos time, it was the South African president who went to Davos and advocated for the removal of sanctions. And by so doing, the government of Zimbabwe then asked for help from South Africa to the tune of $1.2 billion or rand, if I'm not mistaken, but they said no. So what we must know is there is what we call the game of nations. They are in a club, and this club is a SADC club. It's a big brother club. They are both the ruling parties are former liberation struggles. Yeah, you must know that Zimbabwe is the biggest trading partner of South Africa, both in terms of goods and human resources, but we cannot say the same with Zimbabwe. So South Africa would want to keep that at all costs. To make sure that they have the workforce in South Africa, which is there, to make sure the economy of South Africa is kicking at the expense of what is happening in Zimbabwe. So for us to take that serious, it becomes a problem. But since the president of Zimbabwe said it's a new dispensation, the new dispensation starts from somewhere, and I'm still hopeful that that new dispensation is still being pushed, and maybe what they've been discussing in this conference is going to bear fruit. We are yet to see what the results are going to be.
Yes, I think that's one of the points that I always raised in South Africa following these remarks. But regarding Gokuti Moyo, funny how you say, Pastor Moyo. Yes. Do you see these remarks, Kalawati Mashoko Iwaya, achiita kuti vana veZimbabwe vafunge kairi kuda kudzokerawo kumushapa nekuramba vari muSouth Africa?
No, baba kandi mirimbe njalo angeke ngibone izala zeZimbabwe zicabanga ukubuyela emuva ngenxa yokuthi the way ziza lapha eZimbabwe zilohlungukholo. So bangakhuluma mara angeke ngibone babuyela emuva ngenxa yokuthi ukhuluma sazi ukuthi banokhuluma nje, sazi lapha nalapho masibheka nabo iziphathimandla zalana eSouth Africa kunezinye izinto vele zilila ngazo. Even nathi siyazibona ukuthi izinto lefana lezo ziyayenzeka vele khulukhulu. Uyabona ukuthi khulukhulu into yafana ifana nama-drugs balila ngayo vele lapha sikhamba khona hlala khona izima ongene emadrobheni mawabona zakamuzi abantu wana babo beSouth Africa abafana amatombuzana bayibiza inyawopele seyabalimaza khulu. So into ifana leyo vele elinye side enye hlangothi funa ubheka konke inkinga vele yenziwa ngabanye abafo indifana lezo zamadragi njalo mara ukuthi ukubona izakhamuzi zeZimbabwe zibuye lapha eZimbabwe angeke ngibone indifana leyo ukuthi bangakhona ukubuyela ngenxa yokuthi inhlupheko isekhaya angeke ibajikise muva. Bangakhona ukuya amanye amazwe mara the way ngakhona angeke wenzeke. Mara into ekhona khulukhulu kuzakhamuzi zeZimbabwe zihlala lapha eSouth Africa kaneningi masibheka nezinye izakhamuzi zamanye amazwe khulukhulu abantu baseZimbabwe nabaseMozambique namanye amazwe uyobona baningi babo bayasebenza bayenza imisebenzi yabo mihla namalanga, abanye bayathengisela izinto lapha nalapha. Abathi bonke bayenza into yobulelesi ukuthi bathi abantu baseZimbabwe bayenza so bayenza ama-drugs. Mina for mina zange ngabona umuntu waseZimbabwe athengisa ama-drugs ivina lapha elokuthengisela khona neomafia aseMamelodi njalo masikhamba khona zange sabona umuntu waseZimbabwe ayenza izinto ezimbi. Angitsho ukuthi abayenzi mara the most isikhalo seSouth Africa ezivini isikhalo bakhala ngazo. So ezinye zakhona vele ziyayenzeka into esifana lezo ukuthi khulukhulu for izakhamuzi zeZimbabwe lezo zilalelayo kufane thina sizibambe sazi ukuthi masisuka lapha eZimbabwe sizilelana egoli ukuthi sizikhone ukuthi siziphilise siphilise nemindeni yethu the way esiyenza ngakhona. Even mawaqaphela izakhamuzi zeZimbabwe zihlala lana nemindeni yazo, zihlala lana nabantwana bazo, azifani nezinye izinto. So bona ungokwabo bayenza izinto ezifana lezo. So zimwe andiri kuona andioni vana veZimbabwe vachidzokera kumusha nenhaya yekuti vakauya kuno kuzotsvaga upenyu, vakauya kuzokunosenza nokuti kati katarisa mamirira zvakaita havasi vose vatinoti vanava vanhu kuZimbabwe matsotsi vanokuzoita zvakasiyana siyana nekuti dambudziko reSouth Africa kuti vane zvaro zvichiwa rimwe tiri kurionawo sevana veZimbabwe nokuti kana makachasa nyaope mukati matauni vana Pretoria, Johannesburg zvinonisa tsitsi inonzi nyaope yacho nokuti vakomane vasikana vavechidiki ejidiki zvichiwa dambudziko remadhiragi rauraya nyika ino ririmwe rinoitwa inezvi zvakwa zvinobva kunze kwenyika zvinenge achigadzira matavizoni kuita pavhikiyo ino patobatwa vamwe vanga vachitoita madhiragi aitokosa kumamiriyoni mazhinji. Saka zvimwe zvinhu zvichekiitiko mukati menyika ino. Saka kuchema kwavo nokutura kwavo zvichiwa zvimwe zvinenge iri chokwadi, asi zvinyaya yekuti zvavari vakuru vanonge vachitaura zvakafanira hazvizi kukurudzitwa guru kuti vazoti vaizotivazoti. Saka ririmwe rimwe dambudziko riri kubata wo munyika munomu vari kuchemawo vabereki vemunyika ino vachema nevana vobozwa vamwe vasati vagoni vanopaza dzimba dzavo vachatengi vachitura zvino ndotengesaka zvimwe zvimwe zvatiri kuona izvakafana izvozvo.
Thank you so much, Chris.
Yeah, Jonga. Do you know Nyaope, the Nyaope that he's talking about?
No.
Maybe can you explain to us this Nyaope? What is it?
Nyaope is a drug. Nyaope, I'm a drug. Vavabi is a Nyaope. I'm a drug. For the language, Javai is Nyaope. Mamundu mai sela indoleo. Wabona vayenzani. Mamunyana vatata ama injection. vayadosana igazi vafakelana omunye njalo njalo mawafika vaenzi vayoyinya kuti amadrug amanye adangerous ma umuntu ayidla asakhona ukusebenza asakhona ukuyenza nex unohlala even ukugezagezi so chinonzi nyaope madrugs akaipa zvikuru avanogadzira zvokuti kana vachinge vaita sometimes vaitokwanisa kupwanya maplasma aya kune imwe powder inobva umomo vachigadzira nyaope so vachinge vadla nyaope madrugs vanobva vanotora mainjection vozibaya vozisunga vozadza neropa vachidhakiswa vachipanana kana vasina mari kutenga madrugs saka imwe dambudziko riyatiri kuono mukatipinyira rauraya future vanhu vesouth africa saka zvimwe zvatiri kuonawo zviri kuitika zvachemedza nyika ine south africa ndisingarevi kuti kuitira kuti vanhu vokunze vakaipa dzimwe dzenguva zvimwe zvatiri kuona zvinhu zvirikutarisa kuti zvinhu zvatiri kuonawo zviri kuitika asi ndakamirira zvangu saidiro kunyika kwedu vanhu kunyika kwedu the most matinosenza kwatinofamba kuo tichingosangana vari vanoshanda marese vakasiyasiyana vaitsvagira mabasa avo havasi vanhu vaya vaya vanoda zvekuita zvisina maturo saka zvinye kuti tinonga tichikanganiswa nedzimwe hama dzinonga dzibokasiyanasiyana dzinenge dzakabvawo neumbavha wadzo asi kuti tisina kurudziri kuti zvakafanira zviitike tirobereva ndikagara zvakanaka tikava nerunyararo nyika wo ino vakatifarirawo sezvinoitawo vamwe vanhu kuti havasi vose vamutivenga ndikatarisa kuti pane nyaya yemaelection maelection sayasvika la mani yavaona wazi kuti mundu rumundu unofuna kuti mutambi maatizifales vangakona kufuna vangakona kutola ma2% ngamazuva fana lavo
okay. Thank you so much. Mr. Chikoero? Yes, Mr. Chikoero, when we look at, you know, the statistics, before we even look at the statistics, when we talk to Zimbabweans, most of the time they say, no, it's not us who are involved in crime. But the statistics show that there are some Zimbabweans who are involved in crime. Would you say the numbers are insignificant?
Well, as I said earlier, that we don't condone criminology in here in South Africa. We don't condone people who come to do bad things in South Africa. Yes, there are some Zimbabweans who are involved in crime in South Africa, and we are always advocating, always when we are having our programs, we always advocate against crime activities in South Africa. But our problem is to put the whole blame on foreigners without looking at the statistics to say when you go to prison, you say how many Zimbabweans are here, what percentage are here of Zimbabweans, what percentage of Nigerians, and what percentage of the locals. So what we should be doing is social cohesion. The social cohesion which South Africa is a champion of, the Ubuntu which South Africa is a champion of, to say, even the constitution of South Africa says South Africa belongs to everybody who stays in South Africa. Now, so the South African as a government, it must take everybody at par as equal to say, as long as you're in South Africa, if you do wrong, you are going to be arrested. If you do criminology, you are going to be arrested. If you do drugs, you are going to be arrested. If you do anything good, you are going to be awarded or praised for that. And you take it as a program to say, as long as you are in South Africa, we want you to do good things. So don't separate them, because once you start putting out statements like this is being caused by people from this area or from that country, that's where the fire, the small fire of xenophobia emanates from. And when it comes out, it's so huge that the government cannot contain that. It will take time for the government to contain that. So what we are saying is, it's not that our non-nationals are not being involved in crime activities, but the government has got the responsibility, according to the Constitution of South Africa, to treat everybody in South Africa, in that area, as equal.
Yeah, so even if you say, you know, the Constitution says this and that, but is it not proper for the South African officials who are making these sentiments to think about their nationals first? Because, as an example, we have here our president here in the United States, Mr. Donald Trump. He's very big on, you know, the nation first, coming first before other nationalities. And this has not brewed any xenophobia, but we have heard him saying that. So is there anything wrong with the South African, you know, the officials saying the same thing?
I'll tell you of one simple thing. Let's take an organization. An organization is formulated on three fundamental baseline, and those three fundamentals are strategy, structure, and culture. Once you remove one of those three, the government, I mean the organization, is like you have removed a rail line, or one piece of a rail line from a straight rail line, and a train cannot go through. So in the United States, there has not been that culture of xenophobia. So for it to start now, because Donald Trump has said nationals first, it has to start from somewhere, and it will take time. Now, in South Africa, the culture of xenophobia did not start with non-nationals only. No. It started with people within South Africa. We saw during the South African independence, the Zulus and the Xhosas and other people fighting along those lines. So it is a culture which is in them. So as leadership, you must be able to do a sort of analysis and look back and say, what has caused our people to fight before? What has caused our people to have friction before? What has caused our people to have conflict before? Then, if you look at that, then you select correctly the words that you say to the society. This society is not yet healed. No matter there was TRC, but the TRC did not deliver the exact or the results which the society wanted to see from TRC. So there are some differences there in terms of the culture. So the culture of South Africa and the culture of United States is different. I condone what the president of America says to say nationals are first, because if that happens here, if it was Ramaphosa who was going to say nationals first, I tell you, in the next 2 days, you call me out, and everybody will be packed at the border. We'll be driven, not by choice, but we'll be driven to the border to say, you heard our president. He said nationals first. So that is the culture. So what I'm saying is, we must understand the model of living, or the model of governance that we have in that country. So then we can start to do the comparison.
A country, this sovereignty comes first. We have to, of course, consider xenophobia and all that. But when we look generally at South Africa and think about that country as a nation, what it can do for the people of South Africa first, why don't we instead think of making our country great, so that great again? Instead of blaming those officials. Anyway, Jonga.
Chris, ndakutanga nekukumbira ruregerero kune vateereri wedu kuti tine tiri kuita dambudziko rekuti vange vachitibata pamadande mutande eFacebook pamapeji edu ane ari matatu tinenge tiri kuita dambudziko. Asi tinodaira kuti idambudziko riri kugadziriswa, havana kugona kuzotibata nekundo pamwe patinosiwana vateereri vachitumira namba dzavo kuti tivafonere. But I'll just like to apologize to our viewers and listeners that we are having problems live streaming our show on all our three live Facebook pages. But we hope the problem will be rectified very soon. Vamoyo, mchiripo iriparu nari? Hello, Mr. Moyo? Pastor Moyo?
Yes, mchiripo baba.
Mchiripo Pastor Moyo. Yes, we heard that Zimbabwe and South Africa, when they the two presidents met at the Binational Commission that ended yesterday, there were some agreements, I think about 45 agreements dating back from 2015 when the BNC started, that were looked into, and other agreements I think also signed. But above all, South Africa, the South African government agreed to give Zimbabwe Republic Police about 55 million rand. That is coming from the South African police. But we know the police is the government. They say that's for retraining of police officers following the outcome of the Mohlande report, which partially blamed the police for being ineffective. What's your take on this development?
Ya ndinotenda regai ndidavire mashoko amataura iwawo naifundi kuti kusanga kuvatungamiriri vedu nezuro mukati penyika iri yeZimbabwe vachisainira nazvibvumirano zvinosvika 45 kunyanya yekubatsira mapurisa nemari inosvika 45 miliyoni yamareva nhau iripo inhau yakanaka asi zvinhu zvingangogona kungotaurika nenhaya yekuti kada kurangarira nhoroondo yeSouth Africa neZimbabwe inhoroondo yakabva kure ndida kutanga kuna vambeki vakaspenda nguva zhinji vachizama kuti vayananise kubatanapo navo but hapana zvinhu zvakabuda nenhaya yekuti tinoziva kuti South Africa pachacha inyaya yekuda kuZimbabwe ine amwe maresources ainawo akawanda ukoko zvasaza like minda dzezinzimbe dziyaona ipo vhali vanatongati nezvinhu zvakasiyanasiyana na triangle saka nhaya yekuti ndekuti ivo vachinoda kubatsira mapurisa nemari 55 miliyoni upwards zvinhu zvakasiyanasiyana inhau yekutaurika zvai but handioni chinhu ichocho chakakurumidza kuitika nenyaya yekuti purezidendi anenge akaenda kana chingaida zvaana kufanani nhaya yavatrump yekuti ndida kuti ndipiwe mari ndivake mudhuri but vamwe vachigona kuzoramba saka ivo pacha vangagona kuvimbisa but tikatira savari kuno kuvamwe vavo vaanoshanda navo mupariamendi vakagona kusaitambira nhaya yakafanana neye kuda kuti vabatsire zimbabwe nenhaya yekuti matambudzingada kutobatsa kuti vainyaya yevana vezimbabwe mapurisa ndegavhumendi dambudziko ndiri vana vezimbabwe nhamo iri kuvatambudza mukati menyika chava chekudya sekuti nekuzvipatara dai kwatobatsirwa kuzvipatara nhaya yakabudiswa pavamutlande haisi dambudziko kanyaya kukuva idambudziko kuti zvioni gavhumendi iri kuno kuti irigadzire dambudziko kufana here kuti zvizikurukwa zvakanaka ndo zvinhu zviripo izvozvo saka kududzira kuti ivo pachavo ndizvie zvavanga vakaitana kuti zvadai zvadai nhau ingori kundi kudai vakakwanisa kugona kubatsira nyika yezimbabwe mumatambudziko akafana nemari zvipatara kumapurisa gavhumendi fauti solve izvinhu zvakafana neizvozvo ndo zvinhu zvandingada kuona zvatira nhau yavambekinhaya yakafana nevambeki vakatora nguva yakareba vaguma vakatora nguva yakareba izvozvo vavasvirwa vamaposa vapindisawo asi kuti tinovakwa nechinobuda handioni pane nhau iripo ingoti vachavada kuti vadzidzane nekuwirirana kwavo pamaitsavo saka ndingaonao maonero andiri kuita iwavo.
Thank you so much, Pastor Moyo. Please do stay on the line. Chris, he was explaining about the relations between Zimbabwe and South Africa following the just-ended Binational Commission and the 45 deals that were signed, I think, dating back from 2015 when the BNC started. And also about the 55 million rand that the South African police pledged to give to Zimbabwe for retraining of Zimbabwe's police force. Mm-hmm. Yes.
Yes, Jonga, back to Mr. Chikoero. Mr. Chikoero, as the Global Zimbabwe Forum, are you engaging the officials to try and water down these sentiments?
Write to the Premier's office to say we think your statements, even though you meant well, because if you watch his clip after saying those words, immediately after saying those, he said, "I'm not being xenophobic," which means he was trying to underscore the word, I mean the notion that he might be xenophobic. But we wrote to his office highlighting to him to say yes, you might have said those words in good faith, as a premier of this province, Gauteng province, but we don't think you chose your words correctly and at the right time. We suggested that instead, in fact, for your own record, Deputy Makura, Premier Deputy Makura, is one of the champions of social cohesion programs. He has been advocating for social cohesion programs in Gauteng as a premier. And we urged him to go back to those social cohesion programs where he always wanted to see people from different walks of life working together, understanding each other, and also understanding the problems from where they are coming from. So, yes, we did that to you. But again, if I can take this opportunity to answer to the question which you asked me earlier on, to say, is it not upon us Zimbabweans to make Zimbabwe right in order for us not to be a burden in other countries? But I think it is an open secret that Zimbabweans, as Zimbabweans, I've been always willing to make Zimbabwe a great nation alone, I mean, again. But the problem that we have in Zimbabwe has always been the political will, to do that. I will take, for example, the closing remarks of our president today, of President Emmerson Mnangagwa, where he said, yesterday, where he said he is going to continue with the dialogue with the progressive opposition, but he went on to refer some opposition to be devils or rebels. I mean, whereby when you say that you are not uniting the people of Zimbabwe, the people of Zimbabwe will start to divide more along the lines of thinking that some are holier, because he equated himself as holier than the others whom he called rebels or devils. So you indicate left, but he turned right. Yet yesterday we had all this mantra of saying we are entering a new dispensation, which I still believe. If you ask me personally, I still believe that in Zimbabwe there is still hope and chance of a new dispensation. But everything has to start from somewhere. And that starting from somewhere is where we have a problem.
Mm-hmm. So then what makes, what do you think is the way forward, especially if you say you have contacted them, and also the description that you gave of Mr. Makura, it goes back to what I was saying earlier on about, you know, an official, even if you were in his shoes, or let's say you happen to be the president of Zimbabwe, wouldn't you say, you know, guys, foreigners, you are kind of putting much pressure onto our facilities? I mean, would you not appeal to that kind of situation?
Look, I wouldn't say, I would not say that, but what do you do as a president? You have got your advisors. Your advisors will always advise you to say, these are the situations at hand, and how do we deal with them? So if I was going to be, as you say, maybe I'll be the president of Zimbabwe one day. what I'll do is to put a team of advisors or ministers, and before I go out to say, to put out a statement, I ask each and everyone, what problems do we have? What is the depth of the problems? How can we approach these problems? Then you put this statement in a harmonized way, whereby you don't anger others in order to please others. The problem that we have now is the timing. If those words were said on the middle of the term or immediately after the elections, people are not going to be so worried about them. But it's quarter to elections. That's the problem. When it is quarter to elections, some other people would think it is a political gimmick. It is a political statement in order to put some promises to the locals to say, look, if we are retained, which we know maybe by the look of things they might be or they will be retained, who will do A, B, C, D? So when you don't do that, the citizens, they will start asking new question to say, but look, yesterday you said this, and but after today they are still here. These people, what are they still doing? And if you don't respond, then you come back again and with your Ubuntu or social cohesion program, then they tend to start another fire of xenophobia from there.
Nasi Chris, atis kuwana ma comments kuva kuvateri vedu. Nenyaya kuti tinenge tikita dambudziko rekure masaisai kuti vanga vachitibata pamadande mutande saka totomboramba tichingonzwa kubva kuna vachikovero tichivapo hedu nguva yekufema pano nepapo asi vachikovero imiwo semasangano anomirira vana veZimbabwe ikoko munomboitawo here misangano nevana veZimbabwe muchipanana tingati ma update nekungotsiuranawo kuti ngatisiyane nezvinhu zvakati ngatisiyane nezvinhu zvakati kana kuti mune muchingoti aiwa ichero tichingoziva kuti kune vana veZimbabwe tozongovaonawo kana paita nyaya dzakaita saidzodzo.
Aiwa, misangano tinoita zvikuru ipapa pakaitika dambudziko rakaitika kuZimbabwe muna January iri rakakonzera kuti vana veZimbabwe vazhinji vambotiza munyika. Vazhinji vakatiza vatiuya muno. Vamwe vachizotanga kudzokera havo vamwe uri kuona vari kudzokera vachinosvika vachisungwa vanga vari kunoku ndofunga takaita misangano yakawanda zvikuru kunyange tatisingaiti pasi peGlobal Zimbabwe Forum asi kuti tanga tiri mune ya inonzi Steering Committee of so many organizations under Zimbabwe Solidarity Forum. Mukatarisa paZimbabwe Solidarity Forum munotoona kuti tei tiripo ipapo patei tichizama kuti tiungane nemaZimbabwenzi tichiva tichionesana kuti zvinhu zvamira sei kumusha zvinhu tozvifambisa sei asi tiri mumisangano imomo hatiregi and hatiri handisi toga tinotaura izvozvo maorganizations akawanda anogara achitaura kuti tiri muno munyika hamusi munyika medu ngatisiyanei nezve kuita zvehugevenga tisiyane nezvekuita zvinhu zvinotsamusa vanhu vemuno tisiyane nezvekusagarisana zvakanaka nevemuno tisiyane nezvekuita zvinozoita kuti mangwana tiwanikwe tichisungwa tichikandwa mudzimota tichiiswa kulindera tinogara tichitaura iyoyo ndo zvakaita kuti tive tiri formed tichisheya ma-information nedzimwe nyika dzinenge dziri kunze dzakafanana nana UK ndekoko kwamurikoko kuus nanabotswana nanazambia nemozambique tinosheya information tichida kunzwa kuti vanhu vakamira sei ndosaka muchiona pakaitika zvakaitika muna January kuti nyika dzakawanda vanhu vakawanda vakasimudza mazwi akawanda from all over Africa asi mukada kutarisa kuti zvakabva papi zvakabvira paKosatu House. Kosatu House Kosatu as an organization is part of the Zimbabwe Solidarity Forum. Yanga iripo paplanning meeting yatakatanga kusangana kuti muZimbabwe maita problem yekupfurwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu. Tombva taendisa Kosatu pamberi. Kosatu nomba yatanga kuadvocata. Mukaona vana aituku, vanani, vanani, vakutanga kuisa mastatement kusvikira vana Secretary General aituku apinde muZimbabwe. Zimbabwe asungwe adipotewe zvakabva kuno kuSouth Africa so hongu tinosangana semaZimbabweans tichiturana pano nepapo tichionesana.
Oh, thank you so much Chris.
Yebo chonga si yaziseke abalaleli bethu kubana hayi lamhlanje ke silusizi asenelisi ukuthi sifake inhlelo zethu lona lolu uhlelo lwethu olwe live talk ukuthi silufake emoyeni enkundleni zokuxhumana iFacebook. Silusizi kakhulu sibesithembe ukubana omanjinela abazasilungisela lapha siyenelisa ukuthi sixhumane lani kodwa hayi kwehlule. Kodwa ke hayi liyenelisa ukuthi lisithinte kunombolo zethu ezithi 0012024650318 inombolo ze WhatsApp lingasithumela ke WhatsApp siyalifonela lingene kuhlelo lapho isikhuluma kona ke ngodaba lweziphathamandla ze South Africa ezithi zona abokuza sebegcwele kakhulu njalo yibo abayenza ubugebengu lokunye okungalunganga elizweni leSouth Africa jonga
ndizvo zvo chaizvo tiri kungochema vatereri vedu nevatariri vanosimbodai vachitipa mazano muchirongwa chino kuti nhasi tatine dambudziko nemichina yedu asi matambudziko atinotarisira kuti anokwanisa kunge achigadziriswa zvisinei taita yadorombo rakanaka rekutanga tiina mufundisi pastor Richard Moyo vari muSouth Africa nhare yavo yazodona asi parunhare tichina mukoma Solomon Chikowero vanovesa chigaro vesangano reGlobal Zimbabwe Forum rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa. Tanzwa muchitaura nyaya yekuti makanyorera kuofisi yava makura yava deft makura mungatiudza kuti mati mawana mhinduro here?
Hano kwete mhinduro hatisati taiwana ende munoziziva kuti kazhinji maofisi emapoliticians kupindura kwavo kunonetsa kunyanya kana vakaona kuti nyaya iyi tikada kuita engage into a debate inogona kuita degenerate yokanganisa zviri kuitika ndekuva because mukatasa mukaona kuti vakati vabva mukutaura nyaya vakabva mukutaura supremier weprovince president weSouth Africa akabva asumuka akaenda kuZimbabwe achitaura kuti hazvinhu zvese zviri raiti ndau iya ndoda kukubetserai kuti mudzokere penyu chaipo paya paya saka vakazoda kuti vaingenjane netsu zvinogona kunetsa saka asi zvinozikamwa nevashoma chete kuti vanogona kungoacknowledgea receipt of nhingi complaint yamunenge maisa and hatisisi toga takanyora I can confirm kuti kune vamwe vemaorganizations vakanyorawo ikoko vachinyunyutawo kuti no even though you meant well nekuti makakurumidza kunotaura kuti I'm not being xenophobic but it might be taken neimwe nzira yekuti vanhu ava ndo vari kutikanganisira magariro edu muneno nyika saka hatisati tawana hedu chi tawana mhinduro but hopefully kuda tichaiwana zvedu mhinduro yachoni asi chandoziva ndechekuti vamakura semaitiro avo vanowanzoti kana vachiita maprograms avo esocial cohesion vanotidaidzawo saka kana vakatidaidza next time tichanovayeuchidza kuti ko vakuru paya paya takakunyorerai hamuna kuzotipindura zvakazofamba se hopefully inenge ya after elections nekuti maelections avo tinenge tiriwo maelection observer avo saka tee tichiona zvinenge zvichiitika tichiteerera tichinzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zvemuno zvinenge zvichidi zvichivhota muno mukuti vanenge vachiitiwo kudi maererano nenyaya dzevanhu vanobva kunze kwezvinhu kwesouth africa.
Thank you so much Mr. Chikowero. He was responding to the question you earlier asked them in English and asked them the same question in Shona that they wrote to the office of Mr. David Makura seeking clarification on his alleged remarks, and he said they are yet to get a response, but they hope to engage him very soon, probably after the May elections. Chris.
Yes, Jonga, we are fast coming to the end of the show. Mnumzana Chikowero, ungasigqibela uhlelo lwethu usitshela nje ukuthi ngeliphi ongaliphosela izalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho eSouth Africa ezibhekane lalokhu esikuzwayo ukukhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa.
Ya, uko ngivachela kona ngokuti siyazi ukuthi iSouth Africa sebekane nama election manje. So vangaphatheki kabi kakhulu ngokuthi iziphathamandla zeSouth Africa sezikhuluma kubi nendaba yabantu ababuya pande kweSouth Africa, but bakhona abanye abantu babuya pande kweSouth Africa abayenza ubugebengu lapha phakathi kweSouth Africa. So sithi kubo asitshiyaneni nendaba yokuyenza ubugebengu, ifanele
siyabonga kakhulu Mnumzana Chikowero, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Thank you there to Mr. Solomon Sox Chikowero, the chairman of Global Zimbabwe Forum South Africa. We also heard from Pastor Richard Moyo, also in South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.